A very good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, December the 19th, 2018. And this is Diaspora Forum. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Tungamili Nkomo.
Would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Diaspora Forum, we are talking about efforts by the ruling ZANU-PF party to lure Zimbabweans living in the diaspora to help develop the country through engagement.
At the just-held conference in Esigodini, Matabeleland South, it was announced that the government, through the Ministry of Foreign Affairs, is working on establishing diaspora desks at embassies around the world, starting with the United States, the United Kingdom, and South Africa.
The ministry is also said to be reviewing the diaspora policy in order to give Zimbabweans in the diaspora the opportunity to have their views heard and be considered by the government. ZANU-PF is also said to have agreed to establish another province in the diaspora, which is expected to help the government re-engagement efforts and also mobilizing support from Zimbabweans living abroad.
But many Zimbabweans living outside the country who say they are contributing immensely to the Zimbabwean economy through remittances are demanding to be allowed to vote.
What do you think about this?
To join our discussion, phone us right now on 001-202-619-2077. We are also on WhatsApp and the number is 001-202-465-0318.
And remember that Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
This is the Diaspora Forum. Let's dive in. Lichona njani emakhaya ikudibana kuhlelo lwe Diaspora Forum. Lamhlanje kungolwe sithathu njalo isiqoqoqela sendaba lamhlanje sikhangela izinqumo isinqumo rather esiphume emhlanganweni we ZANU-PF oqhutshelwe esigodini ngempela viki. Bathi abebandla leZANU-PF uhulumende kumele aqakathekise ukukhulumisana lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe afana lakhona pha eMelika, eNgilandi, kwele Bhilithane lakwenye la kwele South Africa kanye lakwamanye nje amazwe achiyeneyo. Bakhulumisane ngenjongo yokubahuka yokuhuka inzalo yeZimbabwe kudiaspora ukuthi iphenduke ekhaya ize patheka kunhlelo zokuvuselela umnotho welizwe. Kodwa abanengi abahlala kwamanye amazwe bayajama bathi hayi nxa uhulumende efuna siphatheke kunhlelo zokuvuselela ilizwe yinye nje into ebalulekileyo emqoka amele ayenze. Leyo nto bathi kuvunyelwa ukuvota bekulawo mazwe esingathi i-diaspora vota. Bathi bafuna ukuvunyelwa nxa ukhona pha eMelika, nxa use-Australia, Canada, South Africa, Botswana, nxa uyisizalwane seZimbabwe esihlala kulawo mazwe kumele uvunyelwe ukuvota ukulelo lizwe okulo. Ngaleyo ndlela abaningi bathi hayi singavuma mpela ukuphatheka kunhlelo zokuvuselela ilizwe. Kambe ulubona njani lolu daba mlaleli, ikakhulu nxa uhlala kudiaspora? Kasexhumaneni, lizizwile. Inombolo zethu ungasitshayela directly ku 001-202-619-2077 kumbe usithumele inombolo zakho zocingo ku WhatsApp. Inombolo yethu ithi 001-202-465-0318 ukuze sikuthinte mlaleli.
ongu vadiwa vatereri nevatariri nasi muchirongwa chedu cheDiaspora Forum. Tiri kutarisa nezvimwe zvezvisungo zvakabuda kumusangano weZANU PF kana dzimwe nyaya dzakakurukurwa kumusangano weZANU PF wakaitwa kuEsgodini mudunhu reMateveland South mukupera kwesvondo rapera iri kusvika musi wesvondo kutangawo kwesvondo rino. Vakasunga pakati pezvimwe nyaya yekuti vari kunze kwenyika vange vachi pinza muzvirongwa zvekusimudzira nyika kuburikidza nekunge vachishandwa nawo nehurumende bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika nekutengeserana. Tinonzwa kuti rakatotanga urongwa hwekuti vana veZimbabwe vari kunze vange vachizivikanwa kuti ndezvipi zvavari kuda vari papi. Tinonzwa kuti pane urongwa hwekuti pange pachiiswawo angadzi madeski kana mahofisi mumizinda vachiti vachatanga ne America, South Africa ne United Kingdom. Mizinda inenge ine boka rinenge richinangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika kana diaspora desks kuti zvichemo nezvimwe zvinodiwa nevana veZimbabwe zvinge zvichipinzwa muzvirongwa izvozvo. Chikuru chinodiwa nevana veZimbabwe inyaya yekuvhota yavanoti diaspora vote. Vanoti hongu tiri kusimudzira nyika, tiri kushanda kusimudzira nyika kuburikidza nemari dzatinotumira nezvimwe zvakasiyana siyana. Asi imiwo chitipaiwo kodzero idzodzo dzekuvhota. Tinonzwa kuti nyaya iyoyo nyaya inotarisirwa kuti inge ichizozeiwa mukumberi uko mune ramangwana, nekuti kunge pachinzi pane kudyidzana kuripo kana pakanga pasinawo kandiroenda kandirodzoka zvinhu zvinoramba zvingori manyama amire nerengo kana zviri panzvimbo yazviri. Saka tinotarisirwa kuti hurumende kana iro bato reZANU PF nechido chekuti vana veZimbabwe vari kunze vange vachishandwa nawo vachidzidzana nehurumende yavo, iyo inofanira kunzwawo zvichemo zvevana veZimbabwe vari kunze. Ndo nyaya yatiri kuti tikurukure. Inyaya dzakawanda dzinobata vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kana kuti vari mudiaspora. Saka idzodzo nezvimwe zvamuinazvo, pindai muzvirongwa zvatei chida kuti tikurukure. Ntunga tinonzwa kuti parunhare tava na Dr. Frank Guni vanoe nhengo yeZANU PF vari muno muWashington DC. Dr. Guni, makadi?
Tiripo, makadi vakanza miri.
Aiwa.
Makadi vangomo kwazduwai watereri.
Aiwa, tunofara zvikuru Dr. Guni. Tinotenda kuti makwanisawo kuwana nguva yekupinda muchirongwa chedu tichikurukura nematano kana maefforts ari kuiswa nebato renyu reZANU PF ekeedza kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vange vachicontributa munyaya yekusimudzirwa kwenyika yavo, kusimudzirwa kweZimbabwe. Tinonzwa kukurudzira kuti vane unyanzvi vari kukwezvwa kunzi uyai munge mushandira kumusha. Mungatsaura chii pamusoro penyaya?
Chekutanga ndinoda kuti vanhu vazive kuti zviri kuitika izvi kuzadzikisa vimbiso yakaitwa nemutungamiriri wenyika, mutungamiriri weZANU PF, President Mnangagwa. Apo vakauya kuno muna September, vauya kuUnited Nations. Inini pachangu ndakasimuka ndikakumbira kuti dai zvaita kuti hurumende yedu iise desk kana kuti nzvimbo yediaspora kunzvimbo dzedu dzekunze zvese nekuZimbabwe, kuministry inosenza nezvekunze, Ministry of Foreign Affairs and International Trade. Saka president vakazvitambira zvikakurukurwawo zvakare kuCongress yedu yemusangano wepagore yeZANU PF wakapera iye zvino manje kuEsgodini. Saka zvaakuchiimplementwa kana kuti zvaakuzadzikiswa. Chinhu chakanaka kuti tiongorore kuti vana veZimbabwe vari kunze vari papi, vangani, uye vane unyanzvi unokwanisa kubatira nyika nenzvimbo ipi, uye zvii zvavanoshuvira kuti zvive zvinoitika kuti nyika yedu ienderere mberi nekusimudzira zveupfumi, magariro akanaka evanhu, nekuti vanhu vagare vakasununguka munyika. Ndo zvatiri kufarira izvo zvikuru kwazvo. Zvakawanda zvimwe zviri pamberi zviri kurongwa zvakabuda kuCongress yedu.
Many people, many diasporans, Dr. Guni, are demanding the right to vote for them to be fully engaged on this matter. As the ZANU PF North America province, where do you stand on the issue of diaspora vote?
We fully ascribe to that aspiration, and again, as I just alluded to, when President Mnangagwa was here in September for the United Nations General Assembly, we met with him, we put that request to him and to our party, and that has been accepted both at party level and at government level. And we are assured that within the life of this eighth parliament, the diaspora vote question will be settled, in the sense that the constitution and the enabling law, which is the Electoral Act of Zimbabwe, will specify without any ambiguity that Zimbabweans will be allowed to vote, and there shall be a diaspora process for voting, which is legal and unambiguous before our laws. So we are very onto it, and we are already working with different ministries back home to ensure that we put in place the mechanisms that will enable diaspora registration and diaspora voting by 2023.
Thank you there, Dr. Goni Liamuzwa, uDokotela Franka Goni isiphathamandla ngomgcini sihlalo webandla leZANU-PF khonapha eMelika. Uyachasisa ke lapho ngimbuzile ukubana ubona njengebandla leZANU-PF khonapha eMelika bami ngaphi kudaba oluqoquzelwa inzalo yeZimbabwe enenge ekwamanye amazwe, udaba lokuthi kumele izizalwane zeZimbabwe ezikubo Botswana, South Africa, emhlabeni jikelele, kungaba kuliphi ilizwe, kumele zivunyelwe ukuvota zikulawo mazwe. Uyaphendula ke lapho uDokotela Guni uthi hayi, bona njengeZANU PF eMelika ludaba abalusekelayo kakhulu, lonolo sikhuluma nje uthi baphakathi kokukhulumisana lezinye ingatsha zikahulumende ukuthi kube ludaba oluphumelelayo ukuthi kuyiwa kukhetho luka 2023, konke kube sokulungisiwe, izizalwane zeZimbabwe zibe zingezivunyelwayo ukuvota ezisemazweni achiyeneyo. Yilo udaba esingalo jonga.
Dr. Guni, kune vamwana weZimbabwe vanoona kunga danho irori rekukwezva vana weZimbabwe rakanangana nekunge hurumende ichiunganidza mari yekunze inonzi iri kunetsa munyika, iri kudiwa zvakanyanya munyika, asi kana pasvika nguva yekuzoti kwaakuvhotwa votanga kupa zvimhingaidzo zvavanenge vachipawo zviri kutarisa kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vange vachivhota. Munozoona here imi vana veZimbabwe vachikwanisa kungobvuma kuchishanda zvakare nehurumende semakore apfuura avanga vachimboona kurudziro yavo yekuti vange vachivhota sezviri mubumbiro remutemo isingateerwe nehurumende?
Aiwa, hatirambe kuti hurumende yedu iri kuda kukwezva kuti mari dzinobva kunze kwenyika dzinoendeswa nevana veZimbabwe dzive dzichivandudza upfumi hwenyika. Ndo zvatiri kutoitira izvozvo, asi katinoitirawo kuti tinzwe zvichemo zvevana veZimbabwe vari kwese kwese, kungava Australia, Canada, America, South Africa, Britain, kupi kupi, kutinzwe zvavari kushuvira kuti zvigadziriswe. Chimwe chatakanangana nacho, chatakataura, chimwe chemo chakatsanangurwa zvekare kuCongress yedu ndechekuti kana taburitsa gwaro iri kana kuti tagadzirisa diaspora desk, chimwe chekutanga chatetasa ndechekuti vana vedu vari mudiaspora, vana veZimbabwe, chii chavangaita kubatsira hurumende kuti iko kuvhota uku kuzova kunoitwa muvhoti ichatevera yenyika yese ya 2023. Saka idzo mari idzodzidzi hatisi mari chete dzichangotumirwa kuti dzinobatsira hama dzedu kumusha. Tinodawo kuti titoisa kahomwe parutivi kanomiririra kuti kana nguva yesarudzo yakuzokwana tisazonzwa kuti hurumende yashaya mari yekuti vanhu vari kunze kwenyika vavhote. Takatozvingwarira zvakanyanyisa izvozvo, zvinhu zvatiri kutoendesa pamberi pehurukuro nenhaurwa dzatiri kuita nevakuru vedu vari muhurumende nevakabata zvigaro kumusha uko muboka redu reZANU-PF. Saka tiri kuti vana veZimbabwe ngatibatanei maoko tibatsirane kuti nyika yedu isimukire tichishanda pamwe chete. Hazvina mhosva kuti vangava vari kuopposition, ndo demokrasi yacho ka, vanhu vanobvumidzwa kufunga kana kuti kutora mafungiro akasiyana kana takatarisa nezvematongerwo enyika. Asi chikuru ndechekuti Zimbabwe ndeyedu tese, ngatiishandirei, ngatibatanei tiite kuti zvinovaka Zimbabwe zviende pamberi.
Thank you so much, Dr. Guni. Please do stay on the line. Taita muteereri. Makadi?
Ndipo makadiyo, baba.
Takasimba, zita ndiani?
Bibvumbe.
Vabvumbe, makadiko.
Ndinorara, baba, bakara muchirara mao.
Aiwa, tinobwaira. Muri kufona muri kupi?
ndiri kufona ndiri ku South Africa.
South Africa ndimi watinoda kuzwa vari kuma diaspora acho chaiwo chaiwo.
Right, nyaya iri mudariro yakanaka.
Mhm.
Asi manakira yakanabe kuti vakura vatikutaura navava kana varemerwa vane vakuchema kuti rutirwa zvimba. Kana vamwe vakaremerwa havadi kuteerera kuti vanhu voti rutirwa hwazvimba. Apa ndiri kutaura nyaya yekuti ezvo vakaisa mutemo wekuti ukatenga kwasikorokoro kwako kuro kuti upinde nako pabite bridge apa vari kuda US dollar ingatenga nerandi kwavari kuti voo ndironoka US dollar ndironoka kumba kwaani kuti ndikirie mota iende kuzimbabwe. Takuita fanike vanhu vakarimira kamugano isi kubuda kwatakaita tichiuya kunoku nevakasara kunge takatopara mhosva isina kamona munhu akamboona. Ngatirerutsiranei zvinhu zvitinakire kuya kwatakaita kuno kutiza dambudziko, asi tatiza dambudziko iroro tine vanhu vatiri kuchengeta muzimbabwe kuti vararame. Mhuri dzatakasiya ikoko hatina kudzikanganwa. Nao tiri kumanidzirwa kusungwa muhuro kuti kuchengeta kwatiri kuita mhuri ikoko kitadze kukuita nekuda kwezviito nemarongero ari kuita hurumende yedu. Haisi kuonga yakarerekera kuti munhu wese avave pari nani. Nokuti dai takaramba tiriko kuzimbabwe ikoko otherwise izvo zvotingaisitina hatiri kutaura. One, vari kuti vanhu dzokai kumusha. Unodzoka kumusha unenge uine furu tengi yepetrol wosvika pambao paka mota yapera petroliya. Uchaenda kubasa kwacho kupi nei uchitora petrol kupi? Hakuna mari, havana mari, vari kungowawata. Mabhonde acho haasi kubatika, haawanike. US racho havana, randi racho havana. Vanoda kuti tirarame chirudzi chiitike sei kusvika riini? Ngavadzore mitemo yavari kuisa iyoyo. Yakashata zvekuti hai haisi kuitwa nemunhu wese wese. Iyo vari nzvimbo dziri pamusoro vane mukana wekuita zvavo. Rodhi dzatiri kufamba izvezvi ivo vakaona rodhi ine makombo vanotenga 4x4 ionenge ine angria inodambuka mashoks ese murodhi iyoyo. Hapana chiri kugadziriswa. Saka zvinhu zvavo zvese zvakatonhora zvavari kuronga, zvakatonhora. Hakuna chinhu chiri kudziya chavari kuronga. Vangangowawata zvavo kupedza simba vachitaura, havana chinhu chiri kudziya chavari kutaura. Ngavatombo vamedze make vatange vagara pasi todii varume kuti zvinhu zvinake. Vatinatsirewo isisi kubva kwatakaita ukoko tichiya kunoku takavatsvaga mari kuti tirarame. Katakuya nemokazi dzedu ngavatiitewo juti rakanaka. Katateka nemaranzi tobhadhara nemaranzi, kwete kuti tibhadhara juti nemaus dollar. Zviri kutigumbura, zviri kutotirwadza izvozvo. Ndokunga ndokoriribhisheni yangu iyoyo. Maita henyu.
Aiwa, tinotenda zvikuru vabvumbe avo. Ndava Bvumbe. Our first caller in South Africa is calling from South Africa. He is saying that ZANU-PF is a one-sided party. They only enjoy what benefits them. They don't want to reciprocate. So he is angry. And he mentioned the issue of taxes, import taxes that are being charged, especially on vehicles. And he also says the party is encouraging, or the government is encouraging Zimbabwe within the diaspora to return home, but there are no efforts in sight to address fuel shortages and the cash crisis. Those are some of the issues he mentioned, and he was an angry man in Tunga.
Impela yatheta leyonsizwa izondikanonwa buyakhala ngama policies ebandla elibusa ngama policies ga hulumende. Dr. Guni, coming back to you, what kind of diaspora expertise do you think is required really to move Zimbabwe forward?
Well, I think we need the diaspora expertise in all fields for development of our country. For starters, we need economic thinkers. We need people who think outside the box on how to revitalize our economy, retool our industry, and ensure that our industry is producing goods that are quality goods for export. Without industrial development, we will not get out of the current economic problems. We need to be able to produce goods that will be bought by the export market. We also need experts in the field of public health and the allied services, because we need to ensure that our people are well taken care of and they are in good health in order for them to go to work and produce for the nation. We do need policy people people who think outside of party values, but who think for the betterment of Zimbabwe as a nation, for all Zimbabweans, regardless of political affiliation. We need young and prime brain to be able to think outside the current political emphasis or the current political situation that prevails in Zimbabwe, where political institutions are trying to undo each other and blaming each other on everything instead of focusing on the development of the nation. So that's my take.
And
I think the diaspora has lived together peacefully as opposing Zimbabweans, and we can do the same in Zimbabwe.
In IT as well, we need a lot of expertise there.
Yes.
Not so.
Absolutely. The whole world is becoming a digital world. And we cannot rely on paperwork when the whole world is moving into the new era of electronic everything and greenhouse everything. The era of, for example, the government responding to rumors and disputing rumors is gone. By the time you try to respond to what's on WhatsApp or what's on social media, it's already too late. We need to be upfront, and for that to happen, we need people who are tech-savvy. We need to up our game in terms of technological development, and communication itself is a vital tool in ensuring that our nation is also informed of the positive things that, for instance, our government is doing. People hear a lot about the negatives, but they hear less of the positives that the government is doing, and we need to gear up that, and we think that infusing diaspora knowledge and expertise and experience will help and assist our brothers and sisters that are back home, and we have been holding the fort.
Mm-hmm. Thank you there, Dr. Gun, and please do stay on the line. Sithathe umlaleli ecingweni. Kunjani umlaleli?
Eh, salibonani baba.
Yeah, kunjani?
Hayi, ngiyaphila mina. Likhuluma lo Leonard Ndlovu eSavron eBotswana.
Yebo, Ndlovu enkulu, siyabonga ukungena kuhlelo.
Siyabonga lathi baba.
Yeah, oyizwile indaba esingayo namhlanje.
Hayi, indaba ngiyayizwa esingayo namhlanje, indaba enhle. Iphuzile kodwa-ke angithemba ukuthi indaba ezancedisa kakhulu. Indaba ngisitsho njalo. U-former governor uGideon Gono was the first person to admit ukuthi iZimbabwe ayisela economy esingakhuluma ngayo. Kodwa ilizwe leZimbabwe lijikwe kakhulu ngama-diaspora. Liyangizwa?
Ya, isilalele ba.
So kunjalo ngithemba luhlelo oluhle kakhulu oluze ebantwini. Ikuthi nje indaba elukhuni ngeyokuthi kudala bekukhulunywa nge-racism, kukhulunywa nge-tribalism, kukhulunywa ngama-izimu amaningi. Kule izimu entsha esihlupha kathesi.
Yiphi le?
Ngeyamaphathi, partisanism.
Mhm.
Ngithemba indaba ehlupha kakhulu because eZimbabweans sokunzima ukuthi abantu bakhuluma into befaka ama-facts bekhangela ukuthi ongabe kuyikho kusisa phambili kuyini. Ngithemba uhlelo lolu luhlelo olulungileyo. It's very important ukuthi abantu abaku-diaspora babe engaged, bacontribute laba elizweni, bacontribute ngezinto ezibahluphayo. For example, mina ngiseBotswana. Nxa usuka lapha eBotswana usiya eZimbabwe, you feel the difference and the difficulty ekuhambeni kuphela. Uyabe ungena elizweni lakho, but it's like you feel it hard nxa usungena elizweni lakho. So mina ngithemba ukuthi indaba engayincedisa in re-engaging and the talking and shaping the way forward, because abantu asebehlala e-diaspora, a lot of them have got that skills, have got that experience, have got that ideas. They've interacted with a lot of things which are outside, which enables that country to move forward.
Liqiniso lelo Ndlovu kodwa ngiphe umzekeliso asithi ngingcwethi mina kundaba ze green energy kumbe kungaba kuhlangothi lwamakhompyutha ngilesifiso mpela sokubuyela ekhaya kuyancedisa lapha lalapha kodwa nxa ngikhangela okwenzakalayo elizweni okwamanje akulamali kunengokuhluphayo amabhenki awusakhulunywa ngawo ngoba sokuyisiphamasu nje imali kunzima ukubana uyithole ngitsho la kunhlanganiso ezifana labo Western Union kwesinye isikhathi iyaswelakala umuntu nxa ekhangela izehlakalo ezinjalo awubonini ukuthi usuke ebe discouraged engabi lawo umdlandla wokubuyela ekhaya
umumo esilawo eZimbabwe usi-affecta sonke njengamaZimbabweni kuthatha ukuthi ophezulu kupolitics ophezulu emalini ophezulu kuhulumende azehlise aze kulevel yethu thina abantu kazana kulezinto ezihlangana lazo njengathi ukukhuluma ngemithi ezibhedlela ngemikhuhlane landlani ku-affecta abantu abaphansi kakhulu. So as long as these people are not going to value abantu abangafunda ngokuya ngapi abantu abanganotha ngokuya ngapi bevalwe bona ama structures abama party sikhulume ngokwama party ukuthi party ilizwe lingayilungisisa ongalungisiswa nje ukuthi ngakuthiwa silendlela esingenza ngayo forget about ama issues ama political structures kungabi lezano kungabi le MDC sibe ngamaZimbabweans. We can talk about ama problems esilawo khathesi silungisise ama problems esilawo khathesi sikhangele indingo ke sisifuna khathesi sikhangele i way forward. That is what is important for a very low person. Abantu bangakukhuluma bephezulu, some people are not in touch with ama issues ahlupha abantu on the ground and how heavy that gravity is. Abantu bayagula bayahamba izibhedlela kathi sinqangi le diabetes ngiseZimbabwe angikwanisi ukuthenga iphilisi antsho liyakubona. So izinto ezinjalo izinto okumele ukuthi zikhangelwe ezizimbabweans. People should forget about the issues of ama-political issues lama-political games bakhangele ukuthi how far can they go in terms of kulungisa iZimbabwe. Mina ngithi indlela the first step yokuthi kube lama-points ku-embassy where Zimbabweans can contribute aba outside to the ideas as well as material ukuthi bangenza njani ukuthi ilizwe labo balilokuze. Nga ama politicians are going to come down baswallow i-ego yabo. Come to the people, talk to the people, abantu bangenza i-contribution e-positive.
Hayi siyabonga ngokungena kuhlelo baba Ndlovu. It's 29 minutes past 8. And this is the Diaspora Forum here on Studio 7. And tonight we are talking diaspora engagement. That's what the government is planning on doing. And they are saying that they are making efforts to engage the diaspora and seek out individuals with expertise so they can come back to Zimbabwe and be part of efforts to revive the country's economy. And we have our second guest tonight on the line all the way from England. And that's Dr. Nkululeko Sibanda, spokesperson for the MDC leader, Nelson Chamisa. Dr. Sibanda, good evening and welcome.
Good evening and thank you for having me. And good evening to Zimbabweans.
Thank you so much, Dr. Sibanda. As you heard from my colleague Ntungamile Nkomo, we are discussing about diaspora engagement. ZANU-PF is pushing that forward so that Zimbabweans in the diaspora and the government can start working together. What's your take on this?
Well, look, what has become very apparent is that the Mnangagwa's government is, or style of leadership, is a lot of hot air and nothing else. Look, they don't seem to understand the gravity that is required in order for one to run a whole country, in order for one to stabilize an economy, and in order for one to have a sense of the direction of a nation. I'm reminded here of what President Chamisa said just a few weeks ago when he said, you know, Zimbabwe needs people who can become or act as if they were statesmen, and that these statesmen differ from the other types of politicians who always worried about expediency and the next election. That such a politician would in fact be worried about the next generation, would be worried about the next 100 years. What you have here is ZANU-PF attempting to run a country purely on the basis of a public relations campaign, as if public relations or propaganda can in fact run a country, raise an economy, stock up the pharmacies, you know, pay the doctors, bring in fuel, things like that. These things really are worrying for anybody that's watching. You cannot bring Zimbabweans from foreign countries where they have a semblance of normalcy. They're not looking for fuel every day. They're not afraid that cerebral malaria would kill them. They're not afraid that the blood pressure they have may become uncontrollable because there's no medication, where they are not worried at all that they may wake up in the morning and the child has got flu and there's nothing that can be done to help them. You see, talking about the diaspora people and romanticizing about that is no different from understanding that the people of Zimbabwe that are in the diaspora understand almost entirely that this government denies them the right to vote and that, therefore, this government is not their friend. You deny people their most fundamental right, given the immense contribution that these people have made to the country over the last 20 or so years. You deny them the right to vote, and then you say you're going to talk about engaging them. Engaging them requires you to trust them and requires them to trust you. And I don't see how Zimbabweans can trust this government in any way at all. And there's nothing that will entice them to rejoin a Zimbabwean country that is collapsing politically, economically, and socially. It will be very dangerous and be a folly to do such a thing.
Mm. Thank you so much, Dr. Sibanda. Please do stay on the line. We have a caller, Tina Mukoma Muvindi, variku South Africa. Ndodaira kudaro vapinda muchirongwa. Makadi Mukoma.
Ndiname ngurudaitere Mukoma Jonga.
Aiwa tiri wapenyu. Tinotenda kuti makwanisa kupinda muchirongwa. Muri kufona muri kupi?
Ndikufona ndiri Cape Town.
Cape Town. Nyaya iri mudariro ndiyoyi. Sarudza rurimi rwamunoda ku taura narwo ndevele chirungu chizezuru zviri kwamuri
aiwa tinoda kedu icho tichishona ichi
chamai taurai tinzwe
nyaya iri iko ndeyekuti hurumende iri kutaura zvakanaka mumashoko ayo but ine maonero angu ndinoona sekuti do nevanhu vari kunze kwese havana nekuti if you can check nyaya yekuti vari kunzwa vakwanise kuvhota vakatikatika nyaya iyoyo inyaya yakataurwa kudhara maelections asati ambotaurwa but havana kukwanisa kuti tikwanise kuvhota saka zvinhu zvinotirwadza sesi kuti kuuya kumba kwacho tinouya sei ende izvozvi mamukatarisa maumiro ari kuita zvinhu pamabhodha kwa ine mukoma wangu watoenda kumba izvozvi ari kuchema futi nenyaya pabhodha yevanhu vari pabhodha romuzinside vari kutotora kuti zvinhu zvacho apa vakambotinyepera kuti zvinhu zvarerutswa chii saka hei izvozvi kutotiomera toona kuti kumusha kwedu kwaberekera imba chaio
saka zvii zvamungakurudzirawo tomboti mahofisi ari kutarisirwa kuti achavhurwa kumizinda kumaembasu vazokwanisa kuvhura izvi zvamungaenda kunopa kuti sepfungwa yenyu yava muwindi.
Ini ndinoonera vangu ndekuti sei hurumende yadzoka pachokwadi isanatirwa nekutaura manyepo. Okay, Fran. Isanatirwa nekutaura mashoko ekutivhara sevana veZimbabwe, because zvinotirwadza kuti nhasi vataura mashoko akati, mangwana votaura zvakati. Mukatarisa news dzaidzo dzatoteerera dzekumusha, hapana chokwadi kana chine chimbotaurwa. Vanenge vachingotinyeteera, ingori nyaya yekuda kufadza vanhu, but chatinofarira pasina titambudziki.
No, tinotenda zvikuru mukoma Muvindi, thank you so much.
Aiwa, ndinotenda mukoma Jonga, murambe muchitifonera. Tinonakirwa chaizvo nekunzwa nyaya dzekumusha, tichibatsirana kuti tionewo kuti nyika yedu ingafamba sei, nekuti kuuya mhiri kudai hakusi kunakirwa, asi kuti kutsvaka pane zvirinani.
Ndizvozvo, thank you so much.
Okay.
Yes, Ntunga, that's one of our callers, Muvindi, calling from Cape Town, South Africa. He says the idea is good, but there is no will on the government side. And he's saying this is not a new thing that diasporans should be engaged. The government has been saying a lot about this, but when it comes to giving these diasporans their right to vote, then the government changes goalposts. So he's saying it lacks consistency.
Yebo Jonga, kunjalo. Even amanye ama-callers abanye abalaleli sebeke bafona bakhuluma into efanayo. Ngiphenduke kuwe Dokotela Sibanda, uke waba seZimbabwe ngesikhathi sokhetho beligijima lisiyale lale likhankasa, uke wahlala mpela okwesikhathi eside. Yibuphi ubungcwethi obusilelayo obubonileyo obudingakalayo obungaphathisa mpela ekuvuseleleni umnotho weZimbabwe?
Uyabona Jong, ukuthi ilizwe leZimbabwe liswela abonesi abeneleyo, abodokotela abeneleyo, liswela izicabangi esingathi kumbe la kuma-policies la kahulumende. Kukhanya ngani lo hulumende into azenzayo kumbe azikhulumayo akazizwisisi, awazi ukuthi zenziwa njani. Khonokho esikhuluma ngakho bekufanele ukuthi ngabe bekukhona umuntu kuhulumende osuka phange athi hayi bo, into enje kayiphongwenziwa ngoba kuthiwa umnangagwa uyathanda. Into yokuletha abantu lokuphumelelisa umnotho welizwe yenziwa ngento enye kuphela ethiwa yi-confidence ne-trust. Uzwile umfowethu umbengi lo okhuluma ese-Cape Town uthi yena no, into ehluphayo ukuthi akuna ngisho lo muntu oyi-one okholwayo ukuthi upresident Mnangagwa nxa ekhuluma yena ngokwakho zilalele. Phela kukhona ukuthi umuntu uyabe khuluma yena engazizi ukuthi uthini, avuke kusasekhohliwe. I-news yaseZimbabwe ungathatha i-Herald, uthathe i-Chronicle, ulalele i-ZBC, akuna ngitho into ibone ngamehlo akho. Bakutshela bathi namhlanje babone isilwane sihamba ngenyawo ezimbili, sona sile nyawo ezingu-4. Bacabanga ukuthi abantu beZimbabwe bonke bayakubona upresident ngokwakhe nxa esephalamente. Ya, kungayenzakala ulutho bayakhipha baba-ZTV bafaka okunye ngoba bathanda ukuthi benze abantwana beZimbabwe izilima kumzikula. Manje labo abantwana beZimbabwe basebe ngaphandle kwamazwe kabayithathi kalula leyo ndaba ngoba sebejwayele ukuthi kwezinye izikhathi uhulumende uyadingakala ukuthi akhulume iqiniso njalo akhanye ukuthi uyahlonipheka. Bamazi uhulumende kapresident Mnangagwa ukuthi akazihloniphi yena ngokwakhe. Ngakho ngibone ngani silodubo olukhulu kakhulu ekuthi lisingaletha izizalwane zeZimbabwe ezifundileyo ukuthi zizosebenzela lo hulumende, amahofisi abakhuluma ngakho namntu eZimbabwe zasihlupha ngalokho. Ngakho siyalokhu sishilela kuzo zonke izihlangothi zomkhonomi kudingakala abantu abazingcwethi abafundileyo, kodwa angiboni betholakala. So kuzukuthi lasendaweni imisebenzi engafanele ukuhlupha abantu isihlupha phela lezi suku kwele Zimbabwe. Ungamswela lo muntu ukuthi angasebenzela engadini kumbe angelusa inkomo ngoba sebaphuma bonke bange bachitheka ngomhlaba.
Thank you.
Siyabonga Dokotela. Sithatha umlaleli Jo.
Yes, tine mutereri makadi. Hello.
Hello.
Yes, ndiani vari parunhare?
kutaura na Dennis Juru.
Eh, wa Juru makadi. Aiwa ndiri mupenyu. Ndofunga tingangoda kuuye uchidza vateereri kuti vajuru ndiwo mutungamiri wesangano re International Cross Border Traders Association handiti.
Wongo.
Aiwa ndizvozvo. Nyaya tiri kurukura vajuru ndiyo iyi. Iye zvisara zvezimabwe zviri kunze kwenyika. Pari kuitwa ma efforts kuti munge muchidzokera mukushanda pamwe chete nekusimudzira hurumende. Kungava muri kunyika kwamuri ikoko kana kutodzokera kumusha kunopinda mumabasa anoita kuti nyika isimukire kuenda mberi. Tina vaguni veZANU PF vari parunhare tichavapa mukana maimanji naDr. Nkululeko Siwanda vanove mutauriri wavachamisa vari parunhare. Tipeiwo pfungwa dzenyu.
Mkoma jonga nyaya ya mataura nasinya ya inoruwa za shukurisa. Urumende ye Zimbabwe yaka tiramba sema diaspora. Yaka tiramba kutiramba basha chose. Tumekanga nipa kutuvota cha epi cha ipo. Waka ramba kutuvote. Izo siko kwa tiri tunuwa nyo kriwa na ya waka rakwa. Waka nzi asi existe ku Zimbabwe. Azimu katarisa contribution yedi suzu. Sevana wa Zimbabwe wa diaspora. Tunotumira mabillions akawanda zaizi ya Zimbabwe. Ndoku za mchini ziri wa Zimbabwe wa riku zikoni yika avani zisite kana kisikisho ni tunotumira mari ku Zimbabwe. Kana kito tumira mari ku Zimbabwe tine chile ya kisikisho ni maria ule tumira mai waku iyo iya iya. Maria ule tumira sisi waku, maria ule tumira buti waku. Ndoku maria tutawane shahe iyo zito wale urumende. Iyo wapa budi wako mabozi mozi. Iyo kutara maria ya voi shandisa. Pati unuona kuti isusu kakara kwa kikanzi ati bumizi kana kifuota kia kita iku. Mutemu unuwa uri constitution. Kuti mwanewe Zimbabwe wese nga vauri kuzi kwa mika kati nga vauri kupi. Une kodzire ye kufuota. So, natiweke kuitwa kunge mwanami dikuwa ukuti anorowa kana apeza kurowa oba anza anisilinda kurowa. Kiki dia zakaitike, kana wachida kusaurela nyesu, chekutanga tutanga tafuza. Doo patuwa tangira nya edi, and then to the end of the yema chitaurela nyesu. And then kechipiri, mito kutu mkoma jonga, kana okapinda mzimbabwe, unetanga huka mchiri wa paboda zebe cha hiki. Paboda kutu uwane rozi kia ipia ya mtemo wa uno uzi kwa uno rwaza mkoma. Ukaenda demo tukari South Africa kana kuhunika ino hiki, au bundwa hizo zao bundwa mimi kaako sikuti uno bundwa permit kuti tipe permit permit ya kugara kuti nyika kuti upinde nyika ya mamoto ya kuti nyika sio boka kuti zvese izvozvo zvinoratidza kusaurirana pakati pe hurumende ye Zimbabwe nevana ve Zimbabwe vari kugara kunze kwenyika kufamba mu road jam chaimo mukoma jonga kana uine mota ya kunze kwenyika mapurisa acho mabatira anokuita unobatwa kunge musungwa iye munashanga kubvunza license chete. Buda pasai jaba, buda pasai jaba, 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 ndoku za cheni, njezipi njuzo za kumei kwa njezi, kubi, tiyo batu kwa kumbe, njima kriminal, kana uchenda kumika yaku, njezi za kumika waza yesu, njezi kiri. Kwa kwa nyaya ya juti, juti za kumwa badari kwa risiko kutamba naro, urumende ya kuda kutu kama isu, asi kuda bume, kutu isu kiriwa na ya Zimbabwe. Ala bume kiriwa na ya Zimbabwe, kati manda kukama isu kukazisa, ikono mye nyuka ya Zimbabwe. So, ngava tange vataurana nesu wota kuti vote and then tozotaurana pane zvavari kuda zvekuti vabatsire kugadzira ikonomi yeZimbabwe.
Aiwa, thank you so much vajuru. Tinotenda zvikuru. Paita mumwe muteereri, tinonzwa kuti muteereri ari parunhare ndiani, tozongozviparura zvese zvataurwa navajuru nemumwe muteereri. Hallo? Hallo?
Hallo?
Ye, linjani?
Aiwa, ndinotaura shona.
Aiwa, taura itinzwe.
Mimi ngangoda kuti vandakati kuwana veZimbabwe.
Zita ndiani?
Mukanya.
Ya, Mukanya, taura itinzwe Jima, Mukanya.
Vana veZimbabwe ndarike kubatwa kumeso. Nguva dzose, vana vakana vatambura, vanobatwa neZimbabwe kumeso. Saka ngari kubatwa neZimbabwe kumeso. Kuti nhasi akuda kubata kushanda nemu nguva yekuvhota vamangwana vakati iwo hatibvumiri vanhu vekuamerica kuvhota vari kuva vafrica kuvhota nokuti isivo hatina manhumirikiro ariko hatina vapigiri variko handii ndizvoka
Saka
iwo ngavarike kubatana nezimbabwe kumeso.
Okay.
Nekuda kwekuti nguva dzose vanogara vakabatana nezimbabwe kumeso, ivasi tiri hurumende asi tinongoti vanozviti hurumende roda kuti dai maimbocherechedza zvinoita kuNigeria. Nigeria inoshanda yakadai. Maboko Haram ndo anouraya vanhu. Hurumende ichichengetedza vanhu. Asi yedu hurumende ndiyo yakamira seBoko Haram. Mapata anopikisa ariwo anoda zvido zvevanhu. Saka hatifari namaitiro akaita saiwayo. Ngavarye zviri tiri hurumende aiwa. Vanhu vakatopandukira isusu.
Vamukanya, ndoda kuti murambe muri parunhare ka ndipe mukana kuna vaguni vambopindura mashoko amataura vaguni vezanu PF varipo parunhare. Vaguni
ngavataure.
Vaguni pindurai vamukanya vanga vachitaura. Hello, Dr. Guni.
Nah,
I think we've lost Dr. Guni.
Still here.
Okay. So mukanya endera yanyumbera asi ndofunga mashoko ekuti tinge tichienzanisa ekuti hurumende mungaitora se chikwata chemagandanga. Ndofunga anenge akatidza mei nekuti hurumende basa rayo nderekuchengetedza mhuri yayo vana veZimbabwe. Ndofunga ndopatinga tseketudzana asi taura yenyu tinzwe.
Aiwa, Boko Haram mabasa ayo mukoma haazi kutamba nawo.
Naiwa komana ka Boko Haram inouraya vanhu mati government yeZimbabwe zvainoita izvekuti tinotumira masoja murodhi kunouraya vanhu kutamba here. Hamuna kuona chiripoti chavo chabuda here ichataura kuti masoja nemapurisa ndo vakauraya vanhu.
Makatoona hurumende ichitosvika ipapo mukanya pekuti inotoisa komisheni yekuti iongorere kuti chichakaitika. Ndo musiyano mukuru kwazvo inenge yatoita neBoko Haram.
Haina kusiyana. Boko Haram inoita izvozvo zvokuti inoitawo mavhidhiyo ekuratidza vanhu kuti aiwa isu zvatinoita ndo zviri zvechokwadi.
PR
exercise yaitwa neBoko Haram.
Makaona makuzvikombeya. Ndofunga pane maonero akasiyana nokuti Boko Haram mavhidhiyo ayo atinoona ndeye kutotyisidzira vanhu kuti ukazoita zvakati tinokuita izvi. Saka pane patosiyana. Pane patosiyana mukanya. Aiwa zvisinei. Ameno kana muine zvekubvunza kuna Dr. Nkulule Kosvanda varipo parunhare vanove mutauriri wava Chamisa.
Vasvanda manje ndovanga
va onda vasvanda vanga vachitaura. Ndafunga kuti mukanya vachiri kuenderera.
Vasvanda ndovanga vakumhanya nenyaya. Penduke kuwe dokotela, umzwile ubaba uJuru. UDennis ube sona kakhulu indlela abantu abathi bevela phandle kwelizwe kungaba kuse South Africa, Botswana, indlela abaphathwa ngayo ikakhulu ngamapolisa leziphatha amandla zezimra, uthi lokho akubaphathi kuhle njalo. Into engenza izizalwane zeZimbabwe zingafuni zingathandi ukulalela inkuthazo kahulumende yokuthi aziphenduke ekhaya zizephathisa kundaba zomnotho. Ungathini ngalawo mazwi?
Ngithi mina abantu beZimbabwe bayakwazi ukuthi uhulumende lokhona lesebenzi zawo ikakhulu iziphathamandla zezanu ziyabe zisakomsebenzini yezanu zithanda ukuweba zintshontshela abantu nsuku zonke khonokho ababa bekwenza emgwaqweni ihlala yenza yikho bakwenza nasemahofisini nasezindini zabo lekusebenzeni kuhulumende. Bezama ukuthi bantshontshela bazabe kwazi phela ukuthi umuntu osuka ngaphandle kwando kuyimadlana lamaphoyisa asuke abe njengasethwala nzima. Ungafika eborda uzimra bathwale nzima awukho lapho ongena khona. Ungaziye ebhenki ungaziye ngaphi bangakwazi ukuthi awuphumi kwele Zimbabwe ufana lapho ophume khona. Sebethayimele nje ukuthi mhlawumbe bangakucuca ngayiphi indlela ngoba sokuyinto eyenziwa yizanu. Yikho sithi ungakhangelisisa kahle i-tragedy ngesikhiwo esilayo kwele Zimbabwe enkulu kakhulu kunokuzekwazi le-Afrika yikuthi sesizale ama-generations abantu abangamasela. Okokuthi labantu abazabafundisa khonokho i-hope aselayo bese ngifuna ukuthi ngabe siyaphangisa sithole umkhokheli ongazama ukuthi kusesemasinya azame ukuthi hhayi
sifundise ukuthi senze inew orientation phela le report yabo yenziwe ngathi singalezani yakhulu ukuthi ayi into yonke ifuna ukwenziwa inew orientation you have to orient amapolisa amasocha everything you have to orient the government kapresident kapresident Mnangagwa ukuthi hayi bo ukusela isiyo nto eqondileyo kufanele ukuthi abantu xa besebenzela uhulumende bakhangele ukuthi kathi ilizwe balifaka ngaphi eminyakeni eminingi ezayo kodwa idube esilalo lokuthi afila rhulumende ongathembakala liyakwazi ukuthi opresident Mnangagwa bacatshangela ukuthi ngabanye babantu ababetshotsha ama-diamonds kwele DRC bekubulawa abantu kusenziwa bengafanelanga ibe khona ngoba kudingwa umnotho nge-cosbeg yabo leyana kwinto aziwa kuzulu wonke le-United Nations yazama ukuthi bangani bayatholisiswa bangena kase semandleni ukuthi bavale khona ukuthi kungatholakala umuntu wabahambisa kwi-United Nations kuma-United Nations commissions so kule problem enkulu kakhulu kwele Zimbabwe edlula amazwe kanti wonke amazwe amakhulu kuleli phansi emhlabeni eyokuthi sizadibekalayo kwesikhathi eside nxa kuyikuthi uhulumende lo kawutholakala ngayindlela yokuthi asukele ecelele.
Thank you there, dokotela. Qhubeka ubambile ejonga sithatha omunye umlaleli njani.
Ndizozo. Ndingatisaitaenda kune mumwe muteereri, we have a caller, but before I go to the caller, ndingoverenga mashoko atumirwa nevateereri nevatariri vari kutiona paFacebook app yeShona, view yeShona. Hanzi nemumwe muteereri imi veStudio 7. Studio 7, stop trying to flatter the government. We all know they are murderers. Ndofunga inyaya kuti kwanzi nokutati hurumende haingaenzaniswe neBoko Haram kana nemumwe vuka Zimbabwe muka Zimbabwe. Presenters, why are you denying the facts that are obvious? Are you being serious? Maonera avari kuita asisi chikuru chatiye tichiita ndechongoti tisa nyanyo shandisa mashoko anoita kuti vanhu vange vachipedzisera vapingana handitika. Pane mumwe mukumuteereri anga achitsinhira ive vamukanya zvikanzi tipei nhamba dzavo tivatumire ecocash yemubayiro ivo mukanya vataura nenyaya yekuenzanisa hurumende neBoko Haram. Maonero anosiyana asi Studio 7 iburiro rinosvika shiri dzese dzerudzi rupi nerupi dzinouya paburiro dzichidya ipapo ndo zvatinoita tinopa munhu wese mukana. Toenda kune muteereri aripo iye zvino. Alo.
Halo vajonga makadii ndomanhanda kutaura South Africa.
Vamanhanda makadiko.
Tinofara hedu kana makadiniwo nemhuri yese muZimbabwe uku pamwe chete nemiva ikoko.
Aiwa izirwa penyu chatinofarira kana vamanhanda vapinda muchirongwa vanobva vangorova nendimi dzese dziri nhatu. Saka ingoita izvozvo zvimwe chete dimu.
Kuda kusiyira vamwe mikana nokuti panoita miromo vamwe vanenge vakutaura kuti ngei achiwaniswa mikana. Ndakakuteererai kubva patanga chirongwa chenyu iyoyi nhau yakabuda nezanupf paconferensi kuescot yenyu kuti ndinofunga kuti nyika yedu ifambe zvakanaka. I think we need to revisit our diaspora kuti tikwanise kutaura nevana variko. As we know that our skilled workers vanga vari munyika maspecialists vari kunze. Ini ndinofunga kuti idanho rakanaka rakabuda nezanupf asi ndanga ndichishuvirawo kuti ivo sehurumende vagadzirisevo mamodalities ari more attractive kuita kuti vana ava nyangwe vakange vauya kana kuti dei variko kunze vakurudzire nhau yokuti vanoda kuuya kunyika kuzosima mari dzavo vauye kuzosima mari vakasununguka pachibatsirwa nezvizvarwa zvomuzimba kutombosiya pfungwa dzokungoramba tichi nokuti tinongosvika 2023 tichiita matauriro akangofanana naiwaya ndinonzwa hangu vamwe vari vamuina vadari venyu 2023 inosvika tichingoputsa nyika nakuiputsa toita futi kuna mamwe maelection ngatimboti tikaenda 2023 vamunangagwa vohwinda futi zvezvakare choita zve zvakafanana nemaitiro akangofanana naiwaya. So ina I think kuti kuitwa kwakaitwa nezanupf kana vakafunga plani yokuti let us work with the diaspora navana vedu that was a good idea but all the same and I'm encouraging also the governing part of that. They need you to create the environment that is really more attractive to our diaspora people to come back home, neither they are outside the country, to assist with the ideas that will help the country, so that we move on as the people of Zimbabwe, as the Zimbabwean people. Pane kuti tikaedza kuamba tichingoti hazviiti hazviiti vajonga kandimire ini ndogara kuno South Africa ndakasouya kare kare mu 2000 ndogara muno South Africa ndinodya ndichiguta and I don't want to lie ndinodya ndichiguta because ndinozwana kuno kwandiri but komuna ari kumusha baba venyu vamakasiya vakandimire nambuya venyu vari kumusha vari pamurewa kana kuti vari kunyazure kana kuti vari kumudzuku vanodyei tichimboitana muchungano wakafanana naiwoyo ini ndanga ndichifunga kuti idea iyoyo yaviwa nayo ngatichiisevenzesai all the same government yo I think they are going to relook maissues akafanana nokuti vana vedu vari kunze vanofanira kubvumiswa kuvota but which are these people that are supposed to vote vanenge vari kunze and I believe slowly slowly we are going to come to the highest peak of the mountain is nigh tichingofamba zvishomani zvishoma but everything I think something ought to come up.
Chingotiga. Thank you so much, Raman. Nanda Maita Basar Gaiti, Pemum Terri Mkana Susa Mataura, Panemum Terri Parnare. Hello?
Hello?
Yeah, Linjan.
Dilipo Magadi.
Tarasimba Standian.
Gamulani.
Gamulani.
Ongu tufona ndipa Botswana.
Botswana muruda kukuluma kana kutaura.
Muda kutaura baba.
Taura itinzwe baba.
Nai zvara nditi iyo hurumende yedu iyi chokuzvinzwa zvautaura kuti vanhu ngavadzoke vauye vaite investments munyika. Tatora kubvunza ndechekuti kune vanhu vangari maZimbabweans vari imomo kana iwo vakuru vehurumende vacho. Zvavambotanga kuitawo chinoratidzawo kuti kana vari kunze vakauya. Vanosikoratidzawo kuti at least varimo vari kutanga kuita zvakati nokuti vekunze hatingangouya kuzotanga kubatsira vanhu vari munyika kana kutiisa mainvestments munyika asi mumunyika macho imomomo mune vamwe vane mari oziya hurumende yacho yaifanira kubatsirawo vanhu vairi vatatu vanosimudzirwawo nehurumende zvinoonekawo kuti patitangawo kuitawo something izvi right now tine zvinhu zvafanira nekuti tine matrucks kana kuti tidzoke kuya kumusha kana une matruck ako kuti uye kumusha nyaya inotanga paborder chaipo sezvatambosvika kumusha kwacho ikoko inotanga kurwa nesupa border chaipo ipapapo pachiri kutariswa here na kuti maybe vari kutarisa divi rekuti vakuda kungobati vanhu vaite mainvestments muzimbabwe topatiriukubva ipapo
thank you there mkoma let's leave it there dokotela Spanda please wrap up this show we have 2 minutes remaining and you have 1 minute kusethulela amazwi akho okugqiba uhlelo
government needs to realize that they cannot fill up time at their conference with talk of good policies and talk of good thought while failing to understand that governing requires more than just talking, requires more than just an agenda item on a conference, that in order to get investment, in order to get anybody, and we've said over and over again that money and development follows legitimacy. And I worry a little bit when we as Zimbabweans, even an important show such as this one, try just to be fair, treat ZANU-PF as though it is a fair player, when in fact it is not. I call that fairness on the cheap. Let's call it a spade. And that is fair. Fairness is not just equalizing things that are not equal. It is also being able to say, look, this is what ZANU-PF does, so that we move forward on the basis of the truth.
Thank you there, Dr. Spanda.
Tingo watu waito, di muzakare mshona. Dr. Spanda, mungoti 15 seconds ina shona.
Ndangani kiti ni zinone sa zanilezi kuti irikuti mba ichita ora zinone akiza kuti pa program pa conference raichenga wara kufunga wane zo waru kita nyaye kubudirira pa economy ino nda kuti pa gadzirise nyaye legitimacy nda pa gadzirise nyaye kuti wana trust ku government ino ndi watu fandu wako tinyasu tawara
zavazati gejge hanzi na Gibbs Dube wana extra time mshunye stambwezo kita ranofu zaramba Dr. Spanda.
Thank you.
Tunga, you can wrap up.
Yeah, thank you there, Dr. Nkululeko Spanda, a spokesperson for Nelson Chamisa. We also had Dr. Frank Guni, ZANU-PF North America chairman. Kwanele Zimbabwe omuhle olivalelisayo nguNtunga Milinkomo.
Neni jonga kandemiri nishitenda mose makwanisa kupinda mchurongwa. Tunotenda mora zvakanaka.